Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanangana nevaya vanochikora mutemo pamigwagwa.
Tiri kutagita zvekare motokari dzinotakura ruzhinji dzisiri kutedzera mutemo pakutakurwa kwevanhu, dzisina kumira zvakanaka, dzatinotisi pachirungu dziri defective. Tichitarisa zvekare vanhu vari kungofamba vachipinda marobhoti matsvuku, nevamwe vari kukonderesa kuti muroad mwedu inyonganyonga, nevamwe vari kuti motokari dzavanofamba nadzo dzemishikachika dziri kupariswa mhosva marobhari, marepu nemakidnapping. Ndo operation iripo iyoyo yamaona kuti yatotangwa.
Vanyati havana kutaura kuti chirongwa ichi chichapera rini, vachiti chave kuitwa munyika yose.
Hatingatauri kuti chaitwa kwenguva yazvakareba zvakare, tiri tichiona nekufamba kwenguva kuti vanhu vari kuzvibata sei.
Mugwaro rekuparura chirongwa ichi, zeta rapi yati motikari dzisina magwaro idzi ndidzo dzinoshandiswa zvakanyanya kupara mhosva, uyewo vanhu vanoshandisa motikari idzi havatevedzeri mutemo yepamugwagwa, uye mapurisa kana mamwe vanochengeta mutemo vanonetseka kuziva kuti motikari idzi ndedzani sezvo dzisina magwaro. Vatiwo vachashanda nevamwe vanochengetedza mutemo vakaita semauto nemamwe mapazi akaita seCentral Vehicle Registry, Zinara Vehicle Inspection Department nemamwe. Vakafanobada chinzvimbo chemunyori anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato rinopikisa reCCC vaSettlement Chikwinya vaudza Studio 7 kuti zvakanaka chose kuti vanhu vatore magwaro emotikari dzavo, asi vakati vanoona sekutiwo chirongwa ichi chinogona kushungurudza vanhu sezvaitwa nhasi kuna amaiskala.
Ivo mapurisa vari kuti vane tarisiro yekuti pavanenge vachiita zvinhu zvavo, vanhu veCitizens Coalition for Change vachagona kuzvida kuzvidzivirira kuti vasambunyikidzwa nemapurisa. Asi tinoziva kuti vari kushandisa mukana iwoyo kutogara vaine vanhu vavakatonyora pasi kuti uyu nananga nananga tida kuvasunga patichange tichiita operation iyoyo. Tatozviona nhasi kuti mai Jobsikala vatosungwa kuchishandiswa operation iyoyo. MaCitizens emuZimbabwe vanofarira kutevedzera mutemo, vane mota dzavo dzakarejistiwa. Vanhu vezano vatakaona kukabuyuni ndo vairova vanhu vane mota dzisina kurejistiwa asi dzakanyokwa kuti zano. MaCIO ndo vanotora vanhu vanoabducta vanhu usiku vane mota dzisina kurejistiwa.
Mutauri webato rezano PF Chris Mutsvangwa vatambira chirongwa chemapurisa ichi vachiti chakanangana nekuchengetedza mutemo pamwe nekubata vanhu vanopara mhosva.
Zvinokwa kuita chirwere chekuda kusenzesa footage, saka mapurisa azviona zvine kodzero kuti vadaire nyaya iyoyo nemutoo unokodzera izvozvo. Hatigone kuti nyika nedisipline neorganization yakabva muhondo iregerwe ichitakanywa nemakororo akatakura futi. Izvi Zimbabwe inoramba.
Zvimwe zvichaitwa nemapurisa pachirongwa ichi kusunga mawindi pamwe nemotikari dzinotakurira vanhu panzvimbo dzisingabvumidzwe. Mapurisa ayambirawo vemapato anopikisa nevaya vachada kuratidzira vachipikisa chirongwa ichi kuti vachasungwa. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema kuti mhosva dzekubiwa kwemari pachishandiswa futi dziri kuramba dzichiwedzera. Vamwe vari kuchema chemawo kuti bazi reCentral Vehicle Registry kana kuti CVR ndiro riri kupawo kuti vanhu vafambe nemotikari dzisina zvakakwana nekuda kwekuti vashandi veko vanoda chioko muhomwe. Kurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona vakaudza Studio 7 kuti vari kuferefeta nyaya dzakadai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.